tingati vamuseveni vangoita zvakachitarisirwa nevazhinji kuti vachawana mavhoti eminana asingaenderani nezvikuonekwa on the ground kuti vanhu vazhinji havasi kufara neutungamiri hwavo nyika haisi kuenderera mberi opposition yanga isi kutenderwa kukambena Bobby Wine anga isi kutenderwa kukambena asiwo vamuseveni vanga vachiita marallies avo chechipiri takaona kuti indaneti yakadzimwa kuti vanhu varege kufambisa mashoko zvikuru sei mashoko anobatsira opposition kuti ikambeni and then 3 tinoonawo zvakare kuti vane chirwere chakangotekeshera muafrica chekuti ruling party ndiyo inocontrola the electoral commission so ndinofunga kuti vamuseveni vazvipa mavhotes avari kuda ivo kuti vazvikonfirme kuti ndiyo munhu asarudzwa nevanhu asi zvatiri kuona on the ground zvinopangidza kuti ruzhinji rwevanhu vemuuganda zvikuru sei vechidiki vanga vaakuda kuti nyika iva neshatu
asika vamaguhu tisakangana kuti vamuseveni munhu atungamira nyika kwemakore akawanda zvokuti vanogona kungewo wawana rutsigiro rwakawanda mumakore ese avagara sei muri kufunga kuti havagone kuwana rutsigiro irwo
mune zvematongerwo enyika the more yaunogara mupower the less popular you become kana kuti makore akaramba achiwandisa uri kutonga vanokutsigira vanenge vachiita vashoma vashoma saka ndo zvinoitika pasi rese nechikonzero chekuti paunoramba uri kutonga unenge uchiratidzawo maweakness ako saka
tiri kuonawo kuti vabobby wine vatotanga kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo mavhota asati apera kuverengwa zvinorevei izvozvi kana vari munhu ari kuda utongo hwejekerere
ndofunga kuti vanhu vakawanda vari kunzwira tsitsi vabobby wine nechikonzero chekuti tsarudzo dzemuuganda dzinoitwa mumamiriro ezvinhu anenge akaomera opposition zvakanyanya zvekare electoral commission yekuuganda yacho iri muhomwe dzavamuseveni saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti kana pakutanga kubuda mamiracle votes iwayaya vabobby wine vanokurumidza kuti vataure kuti zvamuri kuona zviri kubudiswa izvi handichokwadi hazvisi kuenderana nemamiriro akaita zvinhu on the ground
totarisawo iwo mamiriro akaita zviri kubuda musarudzo kuuganda nekuramba kutambira kuri kuita vanopikisa mungazvisiyawo papi zvichienzaniswa nesarudzo dzinoitwawo muzimbabwe
ndingati inini zvakangofanana nesarudzo dzemuzimbabwe dzekuti zimbabwe electoral commission inoita sekuti haina kusununguka vanhu vanoshandiswa nehurumende kunovhotesa vanhu vanhu vanenge vasingasarudzwe nemapato ese vanhu vanenge vari kubva kuhurumende yezanupf and tinoziva kuti hapana musiyano pakati pezanupf negovernment saka izvozvo izvi ndiri kuona sekuti ndozvatiri kuona zvekare kuuganda